Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 8/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabyelections mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court wane zuro. Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabyelections dziri kumangwana uye yatodhinda mapepa ekuvhotesa matsva. Zimbabwe inocherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro riri kunesvondo. Zimbabwe Human Rights Commission ichikurudzira hurumende kuita zvakawanda mukuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabyelection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro sezvo rakakwira kudare reSupreme Court richipikisa zvakaturwa nedare reHigh Court zvekuti nhengo dzakadzingwa nevanozviti ndiwo munyori mukuru webato iri vasengezo Shabangu dzibviswe pamapepa ekuvhotesa. Asi Zimbabwe Electoral Commission inoti yakatodhinda mapepa matsva ekuvhotesa asina mazita enhengo idzi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, mutauriri weTriple C vaPromise Mukwananzi vati vari kutarisira kuti ZEC haisi kuzobvisa nhengo dzavo pamapepa ekuvhotesa, kwese kuchaitwa sarudzo idzi mangwana.
Taseva ZEC neapiwu yedu kubva kuSupreme Court inosendeka padivi decision yanga yatogwa neHigh Court yekuti isisu hatifaniri makandidhetsi edu eTriple C hafaniri ngari paballot. Naizvozvo tinoda kuzivisa nyika kuti makandidhetsi edu ari paballot, achange ari paballot mangwana. Vanhu vabude muuwandu hwavo mumaconstituencies ane mabyelections vanovhotera makandidhetsi eTriple C inotungamirwa nababa advocate Nelson Chamisa anova ndiye mutungamiri wechokwadi weTriple C.
Asi mutevedzeri wasachigaro veSEC vaRodney Kiwa vaudza Studio 7 kuti vatodhinda mapepa ekuvhotera matsva achashandiswa mangwana asina nhengo dzeTriple C idzi. Vatiwo mapepa ekuvhotera aya atoendeswa kunzvimbo dzose dzichaitwa sarudzo idzi mangwana.
Mabharati pepa edu matsva atoende kunzvimbo dzese kuvhaibhiriji Bulawayo, Ringa, Rupani atove kuizvozvo. Saka zvose zviri kuteko kuti tiite sarudzo yacho mangwana.
Kunyange hazvo pamutongo wakabuda nezuro vari kukwikwidza vakamirira Triple C kumabvuku Tafara vamunyaradzi Fibion kufa kutiswi zita ravo rakanga risipo pavanhu vari kunzi vasakwikwidza sezvo vakadzingwa navachavangu. Mutongo uyu wagadziriswa nhasi nedare reHigh Court zita ravo rakawedzerwa pavanhu 22 vaivepo nezuro. Izvi zvavaikureva kuti vakufa hakutiswi havachakwanisi kukukudzana navasikoti sakupwanya veZANPF. Vachabangu vanogarotaura kuvatori venhau kuti vakufa hakutiswi vaisafanirwa kudzingwa kudare reNational Assembly vachiti vakadzingwa nemhosho yakaitika inofanirwa kugadziriswa. Vanotungamirira nyaya dzekugadzirira sarudzo muTriple C vaIan Makone avo vakadzingwawo pachigaro chameya weHarare vati vari kushamiswa kuti kunyange kumabvuku Tafara kurwara nengo yavo vamunyaradzi kufa hakutiswi vasangana nedambudziko rekurambidzwa kukukwidza vamakone vati vanhu vekumabvukuta fara sevamwe vese kumatunhu kune sarudzo mangwana vanofanirwa kupiwa mukana wokutsvaga mumiririri wavanoda
vachinge vaita saizvozvo zvizini tinongopinda mudare rimwe chete iro raapiriyedi yataisa iyoyo kusupreme court kuti vanofanira kuti ikodzero dzavo dzokuti vange vachivhoterwa mangwana and ikodzero yevanhu vekumabvuku kuti vavhote vanhu vanoda
gweta ravasengezo chabangu vanxovani stole nezuro vakaudza studio 7 kuti kunyange hazvo dzimwe nhengo dzetriplec dziri kupikisa kudare repamusorosoro mutongo wehigh court uyu hazvibvisi mutongo uyu
hazvibvisi mutongo uripo zvinonge zvichireva kuti uno mutongo wagara uripo unotoenderera mberi sezvato kutaura haasi kuti election ichaenderera mberi apa ndo supreme court yaita seyainterfere
asi gweta uye varisachigaro veZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti zvichitariswa mutemo uye matongerwo akamboitwa dzimwe nyaya kumashure kana mutongo wapikiswa kudare repamusoro mutongo unenge wapiwa nedare repasi unombosendekwa
nyika haisi dare remhosva ende rinofanira kunge richiteerawo mitemo iripo saka mafungiro angu ndeyekuti veTriplec vangavabviswa ballot paper vakanga vafaila appeal yavo election inofanira kunge ichiitwa ivo vachiparticipatawo nokuti zvakukanganisawo avari kunovhota nokuti havachaziva kuti voenda kunovhota here kana toregera kunovhota
nyanzvi mune zvesarudzo uye vari mukuru wesangano rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vati zviri kuitika izvi kumbunyikidzwa kwekodzero dzevavhoti
vanodzinyurwa zvakanyanya vanova vanhu vanoiswa padisadvantage nenyaya yekuti zvido zvavo zvinenge zvichimbunyikidzwa tinongodzokera futi zvakare kuti hurumende yatinayo ihurumende iri kumbunyikidza vanhu haisi hurumende yevanhu
sarudzo dzamangwana dziri kuitwa kusarudza nhengo dzenational assembly mumatunhu mapfumbamwe nemakanzuru gumi nemana kunyange hazvo TCC ichiti zviri kuitika izvi mabasa ebato reZANU-PF ZANU-PF inogara kutaura kuti hainei nechekuita nezviri kuitika mubato rinopikisa iri uye kumatare ezimhosva ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
zvichakadaro Zimbabwe Electoral Commission inoti yagadzirira zvakakwana sarudzo dzemabyelections dziri kumangwana uye yatoendesa zvikwanisiro zvose zvinodiwa musarudzo idzi kusanganisira mapepa ekuvhotesa kumatunhu ane sarudzo ngatinzwei mutevedzeri wasachigaro wezek ambassador Rodney Kiwa vachitsanangura
takagadzirira zvose zviripo zvokuti sarudzo dziitike mangwana mugovera 9 August mabharot pepa edu matsva atoverwe kuzimbabwe zvese vatrich bulawayo bhinga rupani atove kwaizvozvi saka zvose zviri ipesi kuti tiite sarudzo yacho mangwana
matsva amuri kutaura ndiwo hanzi abviswe nhengo dzisiri kukwikwidza dziya nedare munoona vanhu vachibuda here tichinzwa vamwe vachiti havasi tonyatsoziva kuti zviri kufamba sei
izvo handingazivi kuti kana vachitero vanenge vachireva sei nokuti isusu tinotevedzera mutemo wokuti tinofanira kushambadza 21 days mazuva makumi maviri nerimwe chete musi wesarudzo usati wasvika tinotazvipamaredhio pamatelevhizhon izvozvo vari kutaura nevezvva kutaura nezbc nertv nezn nezvii kutaura newe handizivi asi kuti isusu hatisi kutaurira vanhu hanzii kuti ingaingorera nazvo izvozvo nokuti kana izvo mangwana acho mapepa ose anenge akazara naredhio kushambadzira vachitaurirwa kuti munoenda pakati pakati polistation yakati yakati constituency yakati namawadi mangani varume vangani vanhukadzi vangani nevari kuvhota vacho pamwe chete vangani zvose izvozvo tiri kuzvininga
tichitarisa sarudzo dzapfuura dzakaitwa dzemuna Nyamavhuvhu zeki yakasanganawo nematambudziko ekuti mune dzimwe nzvimbo sarudzo dzakanonoka kutanga nenyaya yematambudziko akasiyana siyana dzimwe nguvawo kuperekedzwa kwemapepa nezvimwe zvakadaro zvinhu zvamungati makadzidza here magadzirisa musarudzo iyi iri kuuya yemabyelection Vanga vari mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC Ambassador Rodney Kiwa vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe nasi yacherechedza zuva rekodzero dzevanhu pasi rose reInternational Human Rights Day iro ririko nesvondo. Sachigara veZimbabwe Human Rights Commission vailaston Gwadi vachikurudzira hurumende kuti iite zvakawanda mukuona kuti vanotyora kodzero dzevanhu pamwe nekuita zveuori varangwa. Vachitaura kumahofisi avo pakucherechedza zuva iri, vangwadi vati pachine zvakawanda zvinoda kuitwa mukusimudzira nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe. Zuva iri rinocherechedzwa pasi rose musi wa10 zvita gore roga roga, asi nekuda kwekuti gore rino ranangana nemukupera kwesvondo, Zimbabwe Human Rights Commission yaona zvakakodzera kuricherechedza nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere kuti tinzwewo maonero avo pamashoko avangwadi aya uye kuti zvii zvingaitwa nehurumende.
Nyaya yakakosha zvikuru mukatarisa zviri kuitika munyika dzese nekwese kuri kuitika zvinhu zvakaipa zvinotyisa nekuda kusateedzera kodzero dzevanhu. Zvinotizve muno muZimbabwe kodzero dzevanhu dziri kuitarwa dzinerumbunikidzwa kubva gore ratisawa mugabe zvinenge zvawedzera mambunikidziro ari kuitwa kodzero dzevanhu. Tichiona kuti vanenge vari responsible vanomirira hurumende havasi kutsungwa kana kumitwa pamberi rematare edzimhosva nenyaya dzekumbunikidza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avangwadi anofadza zvikuru kuti vari kuzvionawo semukuru anomirira Human Rights Commission kuti hapasi kuitwa zvinhu zvinofanira kuitwa kuvanhu vanombunikidza kodzero dzevanhu.
Asi munoona paine matanha anozotorwa here nehurumende kana kuti zvinongoperera mukutaura kwavamugwadi ikoko?
Vamugwadi vanomirira bato kana kuti chindima chinofanira kuongorora hurumende mukuchengetedza kodzero dzevanhu. Saka mashoko avo anongovawo mashoko anofanana neanotaurwa nani nani zvake ekukurudzira hurumende kuti iite zvinofanira kuita. Iyo hurumende ndiyo pate zvayo nekodzero yekuti ione kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa, kodzero dzevanhu dzakurudzirwa uye kodzero dzevanhu dzabatwa zvakanaka. Saka vemugwadi vanongotaurawo zvavo, asi kana vakasapirirwa hapana zvinoitika, nekuti hurumende kazhinji kacho vanombunikidza kodzero dzevanhu vanotombunikidza kodzero dzevanhu zvichizivikanwa nehurumende.
Tanzwawo vabata nyaya yehuori, zvii zvingaitwa kuti dambudziko iro recorruption ringe richigadziriswa nekumiswa?
Kuti dambudziko recorruption rimire munyika rava kuZimbabwe zvinoda sete vanoita nezvekutongwa kwenyika kuti vange vane chido chemazvokwadi chekuti vamise corruption.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere vari parunare muHarare neStudio 7. Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi. Mauto eIsrael achinzi auraya vanhu vemupalestine vatanhatu muguta reTabas muWest Bank nhasi. Izvi zviri kuitika panguva iyo munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vari kukurudzira kuti nhaurirano dzerunyararo dzitangwe zvakare, uye svondo rino vakaudza United Nations Security Council kuti matambudziko ari kusangana nevanhu vari muPalestine achapa kuti kuunza runyararo mudunhu reMiddle East kunetse. Gurukota rinoona nezvekudyidzana kweIsrael nedzimwe nyika vaEli Cohen vakashora kurudziro yekumiswa kwehondo yavaGuterres iyi, vachiti kumiswa kwehondo kunobatsira Hamas iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo. Vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vanonzi vamanikidzwa kuenda muupoteri muGaza. vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri vanonzi vakafa muIsrael nekuda kwehondo iyi ukuwo Palestine ichiti vanhu vanosvika zviuru gumi nezvinomwe vafa kusvika pari zvino. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushayiwa zvikafu, vari kushayiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwe womasangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations mubatanidzo wenyika dzepasi rose vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yanoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba ava nawo iwawo masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dzine dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana. Chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yekuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vachidzidzisa paDeVry University muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Mapurisa edunhu reLimpopo muSouth Africa anoti abata mabhazi madiki anga akatakura vanhu zana nemakumi matatu vasina magwaro ekufambisa vari zvizvarwa zveZimbabwe vanga vachipinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Mutauriri wemapurisa edunhu reLimpopo Brigadier Sulani Masaba vaudza vatori venhau kuti pavanhu ava pane vana makumi manomwe nevanomwe vane makore ari pakati pemwedzi mitanhatu kusvika kumakore gumi nemanomwe. Vati vatyairi vemabhazi aya zvizvarwa zveSouth Africa uye vasungwa. Izvi zviri kuuya mazuva shoma South Africa yazivisa zvakare kuti yakamisa vana mazana mana nemakumi mana vekuZimbabwe vaipinda munyika iyi vasina vaperekedzi. Asi hurumende yeZimbabwe yakaramba mashoko aya. Chikwata cheZimbabwe kumakwikwe kuita zviperengo cheZimbabwe Spelling Bee chapedza chiri pachinhano chetatu panyika gumi neimwe dzanga dziri kumakwikwe African Spelling Bee anga achiitirwa kuKampala kuUganda. Chikwata cheZimbabwe chakaumbwa nevana vakabva muzvikoro zvepasi nezvepamusoro zvakasiyana-siyana zvemunyika zvinoti Goldridge Primary School kuKwekwe, Kyle Prep School kuMashingo, Springs of Grace College neLomagundi College. Taboka Ncube weStudio 7 abata vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe amai NRS Chomusora.
Tiri kuUganda kumaAfrican Spelling Bee Championships. Saka ikoko kunenge kune ma team 2, kune ma junior vadiki vanovao 9 to to 12 years, children 9 to 13 years. Mazimia mbombe wana changa 14 to 16 years. Saka na aku mbukataita the actual competition ya Zimbabwe wanko isaita number 3 kuwaniki majunia. Yaisha zwe number 3 kuwakuru mazimia ya wana matrofi.
Panyika tanga siku kwiza pa tanga 3 nyika taka wanda se.
Tiri
kuona ichibuda iri pa number 3 hapo. Zvinhu zvama gamuchira sei?
Awa tafara zvikuru nekuti ndofunga inguva first time yedu kunyatso yasaka tiri team yakakwana uyezve takanyatso practice vana vakatanga kuenda kuma regional avo kuma competitions ma regional competitions vakazoita kuma national competitions Zimbabwe yese. Then vaso yakuma ku Africa spelling B. Tisutega zvekare panyika dzawina tine vana 2 vaviri vapinda mu top 3 kwese ku junior nekuma senior.
Ku mhuri yeZimbabwe ndeapi mashoko amungada kutaura?
Kuruzhinji rweZimbabwe ndinovakurudzira kuti ndavawande vachiregista vana vavo nekuti zvinobatsira vana even mukudzidza kufarira kuverenga nekuti vana ava vaigarara vachitoverenga mazi zvinovabatsirawo even muchiri muzvidzidzo zvavo kunekuti vanenge vatoone ruzivo ruzvakawanda asingori maspelling chete asi vanenge vachiwana ruzivo tinoiti literacy muchirungu. Saka izvozvozvo tinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe ngaiti kuti vana vavo vapindewo mumacompetitions akadai so vazokwanisawo kusimudzira even pledge yenyika.
Vanga vachitungamira chikwata cheZimbabwe Spelling Bee, amai Enders Chomusora vari parunaro Kampala kuUganda, naTaboka Ncube weStudio 7. Donzo rehurumende rekupedza chirwere cheAIDS muvana vadiki pamwe nekumisa kutapuriranwa kweutachiwana weHIV panosvika gore ra2030 rinogona kunetsa kuzadzisa sezvo vagari munzvimbo dzakawanda vari kuti vari kufamba nzendo ndefu kuenda kunotora mishonga. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwekunonoka kuwana rubatsiro, saka United Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaJesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga, vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands, amai Susan Mhlanga, avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kiriniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTheberland North, Muzvari Patience Zigauke, vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura danho ravanokurudzira.
Kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dzotanditi
mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatepeland North, iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika, vadzingane Ncube, vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. VaNcube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva kwacho challenge that we have ndeyekuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro in time kumahealth facilities. Mahealth facilities anenge ari kure, kuzowana rubatsiro HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinopikirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane muzvari pakumusa moyo avo vanoti dunhu reRupane rine mawadzi makumi maviri nemasere asi rine makliniki gumi nemana chete.
So Lupane district tine mawadzi 28 but we only have 14 mile centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika, amai Chenjai Westerhof, vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona weHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Vashambe chakashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana tuka kupita nhu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Ivavo ndovanoyangiziva zvinoitikanwa necommunity, saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuamerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US 208 million neamerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weamerica muzimbabwe kana kuti US embassy charge d'affaires amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose, uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Muchirongwa cheLive Talk nhasi manheru na 8 PM tiri kutaura pamusoro pezviri kuitika munyika. Takatarisa sarudzo dzemabai elections dziri kuitwa mangwana, nhengo dzetriplec dziri kutsigirwa navanelson Chamisa dzichinzi nedare reHigh Court hadzisi kukwikwidza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti riri kutarisira kuti mapepa ekuvhotesa kunzvimbo dzichaitwa sarudzo dzemabielection mangwana achange aine mazita enhengo dzaro, sezvo rakakwira kudare repamusorosoro reSupreme Court richipikisa mutongo weHigh Court nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Taboka Ncube.
Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 8 kuMpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota ama ballot papers azabe ekhona endaweni ezikhutshwa ukhetho lama by-election kusasa enamabizo amalunga alo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengelamaphepha iningi labo kungabantwana abakade besiya ebazalini. Kulo wesilisa weBindura salamaviki amathathu evalele esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa osebulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa eLimpopo eSouth Africa abika ukuba asebambe abantu abadabuke eZimbabwe abaphezu kwabalikhulu 130 abakade besemabhasini bengene kwele South Africa bengelamaphepha. Phakathi kwalaba bantu biwa kwelabantwana abangamachumi phose ayisikhombisa 77. Sixoxa ngalolu daba lolizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa.
Into esijabula kakhulu singasizwala nzezi zaseZimbabwe sijabula kakhulu kakhulu sikuzwisa ubuhlungu uma kuthi abantwana bezovalelwa bezama ukuthi bezobona abazali babo. Kubuhlungu kakhulu ngesikhathi lesama holiday umuntu abebhekele ukuthi uzojabula labantu bakhe.
Kuyini ke okwenza ukuthi abantwana nxa besiyabona abazali bebe bengelamaphepha eneleyo lapha?
Okunye kudalelwa ukuthi abanengi abasuka emakhaya abasuka ngokudubeka bengiyabanye abalamaphepha bangaba elokungena eSouth Africa uzothola ukuthi abanye basebenzisa amaphepha angapha angekho lawo emthethweni. Yikho sikhala kangaka sikhalela ukuthi sibe lamalungelo ethu lathi sibe lezinto zethu ezifaneleyo.
Nxa abantwana ke sikhangela emthethweni behamba beseqa imingcele bengelamaphepha eneleyo kuba lengozi ke laphana yokuthi baneliso ukuba bengabanye abajonjiweyo nxa abazali bengekho. Ukubona njani lokho?
Hayi, mina ngibona ukuthi abantwana bengatshontshwa eminingi iminyaka abantwana behamba bengena besiza ngapha ngezinye indlela lokho yokucindezela lokho okwenzakalayo ngoba lo muntu osuke nabantwana uyazi ukuthi umntwana umusemzalini wakhe. Lo muntu ubhadalile ebhasini, ubhadala imali epheleleyo, ube kulelungelo ukuthi uyibona uma ukuthi babamba ababophe lo driver lo bemtshela ukuthi okay le nto le eyenzakalayo asiyifuni angcono ubuyele labantu.
Abanye ngabathi hathi iSouth Africa ayila a problem lapha bathi hayi ukudula ke kwama passport ngokunye okwengeza udubo lolu ukubona njani?
Yikho vele lokho vele ngoba ipassport siyadula manje. Ipassport le pay yona le umuntu abeyihola ngapha eSouth Africa ayifiki kule amount le ekhulunywe yi-president yethu. So yikho abantu bezobuya ngama border jumper ngoba abayenelisi ukuthi bathole le mali ukuthi bethathe ipassport.
Lo ngumnumzana Lizwe Dube wenhlanganiso yeProgressive Zimbabweans in South Africa obexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg.
The Voice of America.
Kulo wesilisa weBindura oselamaviki amathathu evalelwe esitokisini ngemva kokubotshwa esethiswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uMnangagwa usebulele ilizwe njalo walethela uZulu weZimbabwe udubo olukhulu kanye lokuthi kugcwele amasela kubandla leZANU-PF. Amagqwetha alwela amalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights athi aphakathi kokulwisa ukuthi umsolwa umnumzana Patrick Kingirasi akhululwe ngoba ebotshelwe ize. Baningi abantu asebebotshelwe icala elifanayo ngaphansi komthetho we-Criminal Law Codification Reform Act obuyinto ezazisenzakala kakhulu njalo phansi kombuso kaMoyi uRobert Mugabe. Untungamela ingqomo yeStudio 7 uxoxele lunga leTripusi umnumzana Sweden Chiroza, yena othi ukubotshwa lokhu kuveza sobala ububi bombuso kaMnangagwa.
Nxa sokukhulunywa ngendaba zamalungelo oluntu, lokho sokwenzakala yinhlamba, yikuyeyisa abantu, uthatha abantu angani yizigqili okwenziwa nguMnangagwa. Wawuvele kukhangelelwe ngabanye kwamanye amazwi ukuthi kwesinye isikhathi uMnangagwa uzaletha inkululeko kwelethu ilizwe, kodwa thina sasivele sikwazi siyazi imbali kamasuku lodabengwa ababotshwa bengelamacala uMnangagwa engu-Minister of State Security. Abantu babotshwa iminyaka eminingi, kwaba labo Job Sikhala abavalelwa phakathi bengeniswa entolongweni bengelamacala bengaqinisanga njalo kungelasigwebo. Naw nxa sesikhuluma ngendaba ezokuthi umongameli umuntu yakhuluma yena ethi kwehluleka, sikubiza ngesikhiwa sithi freedom of speech, otshengisa ukuthi yinto ekhona kumalungelo oluntu ukuthi umuntu amele akhulume ekhululekile, kadidisanga phela umuntu ukhulume umbono wakhe. So lokho okwenzakalayo vele kuhle kufake sobala ukuthi owayenguye owayedunga abantu, enguye owayebangela ukuthi libizo likaMgabe lingcole kangaka, nguye yena lowo Mnangagwa lebandla lakhe abalibizwa ngebizo lokuthi Lacoste.
Lina njengebandla eliphikisayo mnumzana Chiroza, kuyini elikwenzayo ukuvikela abantu ukuthi bengabobotshwa masayana bebotshelwa ize? Kuthiwa bathethisa umongameli kungela nhlamba bayikhulumileyo njengalumlisa osentolongweni sikhuluma nje.
Nxa sikhangela into ebayibizwa ngemthethweni abayithi yi-president, kulezi nqumo ezalethwa izinkantoli i-High Court ne-Supreme Court zikhulula abantu ababebotshiwe. So lokho sokwenzakala kuse utshengisa ukuthi akukho emthethweni, ngoba imthethandaba imele ilandele lokho okwayethulwa kudala. Kodwa esikubona yikuthi osokwenzakala yikuthi abantu sebebotshwa nje mahlayana behlala ejele mahlayana kungelacala eliyabe likhona. Sithi ukuthi sesiyizigqili zezanupiyefu, siyizigqili zikaMnangagwa lapha ezweni.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababebotshwa bebotshelwa icala elifanayo, okuyinto eqhubekayo phansi kombuso kaMnangagwa. Ungathini nxa uqathanisa imibuso yomibili?
Ngithemba mfowethu uyakhumbula ukhona owakhuluma waze wakhuluma amabala angayenziyo okuthethisa uMgabe, bambiza bedungulumumba kodwa wayokhulula. Manje lokhu okandoda lo umuntu osikhulumela umbono wakhe kathethisi, usithi ukuthi umbuso kaMgabe wawukhululekile, awukaMnangagwa undoda kusadalala abantu abanja kamandla.
Umnumzana Sweden Chiroza ngowebandla eliphikisayo ele-TCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believer Gawule.
Umuntu ephula umthetho uyabotshwa ngoku, kungakhathalekile ukuthi umthetho lowo obusayo uMnangagwa kumbe obusayo ngubani. Obusayo wonke umuntu obusayo lizwe lethu leZimbabwe lile mthetho yalo. Kodwa ke mina into emangalisayo ukubona amagqwetha nalawo anjalo angafuni ukuthi umthetho welizwe ulandele. Umuntu nxa kuthiwa engathethisa umongameli uyabotshwa, umthetho nalo lukhona, kanganosuse kuqala bese sikhuluma ngawo vele ungekho. Kodwa umthetho nalona ukuthi yona umuntu engathethisa umongameli upresident welizwe, yikubona umthetho kathesi umlozeni kulelokuzeni umthetho okhona ovikele even umongameli ukuthi kabotshwa esesihlalweni, kathonisiswe esesihlalweni, ngokunjalo yimthetho yelizwe liyala ngoko.
Kodwa baba Gawule, nxa sikhangela inhlamba lomuntu okuthiwa wathethisa ngayo umongameli, kuthiwa wathi yena abantu bayahlupheka eZimbabwe ngenxa yokwehluleka kukaMnangagwa. Ekhaya egumeni abantwana nxa belamba kusolwa ubaba nxa esehluleka ukukhusela imuli, ukusola uMnangagwa njengoba engumongameli kuyinhlamba ngandlela ba?
Hhayi, ukuhlola uMnangagwa kwashiyo inhlamba, ngoba umuntu wonke ulelungelo elikhona ilungelo lakhe esithi thina ilungelo lokuthi akukhulume kodwa engathethisanga. Freedom of expression. Umuntu kumele azexpresse ngendlela afuna ngayo kukhona kusekelo sombuso seneso. Ungathi iZANU PF kumbe kusole iZANU PF ngalokhu lalokho ayisho ukuthi udala icala. Ungasola even umongameli, even emaralini anti awuzwa abantu be-addressa besithi hayi umongameli ye sehlulekile lapha lalapha. Ingane inkomo bazake beboshe labo abantu abanjani. Mina angikukholwa ukuthi kuyikho khonoko kuphela ukuthi khulume wathina umnakaba. Ihlulekile kukhona inhlamba ayikhulumileyo ngoba into ibotshelwa yikuthethisa umongameli. Kule nto enzela yona Nkomo akula kuthethisa lapho, ngumuntu osayo laye osola olensolo yakhe ngayo umongameli esola ingubo eceleni kwakhe nxa umuntu we-opposition akwaziwa. So uyabe ekhuluma umbono wakhe kodwa kokuthi nxa esebotshwa ubotshwayo ngothethisileyo kumele sikwehlukanise khonapho. Engxela obambophayo kulokunye angakukhulumiyo enxa wathethisa kodwa sokungazwakala kuhle nxa esesiyafika ekhoti. Nxa engala cala engathethisanga wafika umkhulu lekhoti wabulacala nxa umuntu eyenzendalo.
Ngokutsho kwamagqwetha yiyo inhlamba yena leyo eyakhulunywayo ukuthi umnankagwa uyehluleka. Njalo sesike sakubona kwabanye abantu babagawule ngoba kayisuye owakuqala lo. Sebebaninga sebebotshiwe betheswa amacala afanayo nxa beyabe bethe basola okwenzakala elizweni basola umnankagwa ukuthi uyehluleka. Baninga sebebotshiwe phezu kwalokho.
Kodwa Nkomo ngithanda ukuthi ngithi ngilethe lokho. Ngibonile ngesikhathi sokhankaso lapha i-opposition ukuthi nxa i-addressa noma ngaphi bebephuma langaphi lakumabonakude bebephuma bekhuluma besithi umnankagwa sehlulekile ukuthi soko iZANU PF yehlulekile lapha kodwa zange ngibone umuntu obotshwayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga leZANU PF. Abalimi bakhuthaza ukuba baqhubekele phambili ngokuphendula insimu, ukugebha amagodi lokunye kodwa bengaqali ukuhlanyela. Linkuthazo iza ngalesisikhathi izulu lingakaqali ukuna njalo abanye abalimi sebelahla ithemba njengoba izifuyo zingasela manzi lamadlelo. I-Studio 7 ikhuluma lomqondisi wenhlanganiso ye-Agritech Samathebelele North umnumzana Dumisani Nyone.
Okokuqala kuyinzama ukuthi nxa kuthiwa ngumnyaka elimini kumbe le minye nje iminyaka kuyenzakala ukuthi ngokuguquka kwesimo somkhathi siphuze ukuthola izulu. Khathesi abantu abaningi sebetho besithi yindlala kodwa kulihlu lethu sikukhangela ngokuthi khona izulu seliphuzile ukuqala esiyakuthi ngesilungu i-late start to the season. Izulu liyabikwa nje ukuthi liqalise libuye lihambe lithi selisiyabuya kwesinye isikhathi sibe sesithi hayi lapha kube yi-fall start but khathesi i-late start liphuzile ukuqalisa ukunezulu. Ubuzima bakhona nje ukuthi liphuza nje ukuqalisa indawo ezinenge ezinjengabotsholotsho onkayi olufane omango ulilima ngapha kusiyegwanda bavame ukuthi basizwa lizulu lokuqala liliyana elitiwa lihle ligeleze lingene emadamu kube lamachiki izifuyo zibe sezithole ukunatha. Pho ngenxa yokuthi akwenzakalanga lokho abalimi indawo eziningi baphakathi woduwo lokunathisa izifuyo osokudinga ukuthi sigebhe emifuleni lapha sizikele sizinathise inkomo sizikhelelele sizinathise. Kudinga njalo ukuthi lapho esiyabe silomunye wethu lomgodi singedisane laye ukuthi kuponjwe amanzi okuthi izifuyo zethu zithole ukunatha. Emadlelweni nakho akusela lutho, kungasela lutho nje emadlelweni. Sokudinga ukuthi abalimi aluka kuvuma sithenge utshani sithenge ukudla kwemavinkilini lokhu okwezifuyo sibe sizipha nje mbijana ama-2 kg 3 kg nenkomo ukuthi ziphile kuze kuyefika isikhathi ezulu likhalisa ukuna. Sibe sesikhulekele ukuthi liphethe libuyile singakaduli o 20 December khona phakile selisewuke.
Abanye ngabathi bona ku singaqala na ukuthi silime izulu bese lisithola phambili laphana.
Okunye ngidinga ukuchazise ukuthi nxa liphuza ukalisa so izulu okwenzakalayo ukuthi siba lesikhathi esifitshane esokulima sivuthise isilimo. Ngakho kuyabe kufuna ukuthi kuyabe kufuna ukuthi khona-ke nxa singaqalisa ukulungiselela kathesi ukudepha amagodi lokhu esikukhuthaza ukuphendula laba abafuna ukuthi basebenzise inkali lokhu esikukhuthaza. Kodwa-ke ukuhlanyela asimeni sihlanyele sekulezithengiselo eziqinileyo ukuthi laloba yishiphi isikhathi kade izulu lingazi.
Lo ngumqondisi wogatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritechs eMathabeleland North, umnumzana Dumisani Nyoni. Impi phakathi kwe-Israel lebutho leHamas lafaka kuluhlu lwamaqembu amalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika iqhubekela phambili iqina. Kule mibiko ethi unina womeli wePalestine eZimbabwe, umnumzana Almasiri, ubulewe ekubhonjweni kwelinye lamadolobho eGaza yi-Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Mbuso Ofuzwayo owehlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheji likaZulu.
Okwenzakala ePalestine kuyinto ebuhlungu, kuyinto embi kakubukeki. Ukufa kwabantu akukaze kwaba yinto enhle. Lapho abantu abangavumelani khona kuyakhuthaza ukuthi abantu bahlale phansi bexoxisane. Kodwa indlela abantu asebesifa ngayo, ngoba hanti kathesi ubuza ngomama lo. Mina ngithanda ukuthi sikhangele anyone nje ngoba wonke umuntu ulelungelo lokuphila. So okwenzakala ePalestine kuyadanisa.
Ye singabona kusiba lokumiswa kwempi emaduzaneni na.
Yebo, impi ingama emaduzaneni kumbe iqhubeke. Osokuqhakathele ukuthi amazwe angomakhelwane umhlaba wona uphathisa njani ukuthi kube lokuthula. Ngoba uma abantu ababili besilwa kakhulu kwesinye isikhathi belamandla bongu-2 okuyase kudingakala ngabantu abangaba ngomlandankulu. So kudingakala ukuthi umhlaba, amazwe omhlaba angatotozele kodwa bancedise ukuthi kumiswe okubulawa kwabantu.
Sizwe inhloko ye-United Nations isithi yona kungaba loduko laphana oluyenelisa ukuthi lungasalungiseki nxa impilo engaqhubekela phambili, esithi ukutshaya kwe-Israel laphana kungenza ukuthi kube nenzondo enkulu ezatshiya kuqhubekela phambili impi yokuthi ihama iqale nje futhi ngemva kweminyaka. Ukubona njani lokho?
Kuliqiniso ngoba abantu kuma betshayiwe abaye befele ngemva kwezikhathi bakhangela ukuthi abantu labana basenza lokho. So njengoba basenza lokho thina senzeka. So abantu bayahlala labo ngemva kwesikhathi becabanga ukuphindisela. So ngibona ngazathi kokuqakathekile ukuthi into leyi imiswe masinyane ngoba abafele ngabafowabo izihlobo zabo labantu nje makhelwane uma siyisizwe siyaphilelana. So uma kuyikuthi abanye bethu babuleke kakululukthi sikhohlwa ngakho nje sikhangele eceleni.
Umnumzana Mbuso Ofuzwayo ngowenhlanganiso elela amalungelo oluntu ebhethu likaZulu. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lithi likhangelele ukuthi amaphepha okuvota, ama-ballot papers, azebe ekhona endaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by-election kusasa, azabe lamabizo amalunga alo njengoba selikhweze e-Supreme Court isicelo sokuphikisa isinqumo se-High Court sokuwavimba ukungena kulolu khetho. Umthethandaba we-High Court unqume usekela isinqumo sozithi ngunobhala jikelelo we-Triple C umnumzana Sengezo Chabangu esokuthi bonke abaxhotshiswayo edale lephalamende lakumakhansila bengavunyelwa ukuncintisa kukhetho lwakusasa. Abekhomishini ebona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission babika labo besithi sebedinde amaphepha amatsha okuvota
angela mabizo abe triple C akhochiswa ePhalamende nguThabangu. Kubika uPraxedis Jeremiah.
Ekhuluma emhlanganweni awenze lentathelisindaba eHarare, isikhulumeli sebandla le-CCC, uMnumzana Promise Mfana Nzothe, ibandla lakhe likhangelele ukubana abekomishini ebona ngezokhetho eYezek kayisoze ikhiphe amabizo amalunga ebandla lakhe emaphepheni okuvota ama-ballot papers azabe sendaweni eziqhutshwa ukhetho lwama-by elections kusasa. Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wezeki uMnumzana Rodney Kiwa utshele iStudio 7 ukubana kudala sebedindile ama-ballot papers lawa angasela magama abe-CCC axotshiswa edalela ePhalamende ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Thabangu. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethandaba o-High Court izolo sisekele isicelo sikaThabangu sokuvimba amalunga lawa ukuba engancintisi kukhetho lwakusasa lwama-by elections bekungela bizo likaMnumzana Munyaradzi Phiphione kufa kutizwi obengummeli weMabhukuta Fara izolo kodwa namhlanje beselikhona okutsho ukubana ngasenelisi ukuncintisana lo Mnumzana Scott sakuphanya owezano PF. UThabangu sonke isikhathi lesi ubetshela abantu labezindaba ukuthi kwaba liphutha ukufaka igama lika kufa kutizwi kuluhlu lwabaxotshiswayo edale ele-National Assembly kodwa isimanga namhlanje ibizo lakhe libonakale selikhitshwa emaphepheni okuvota. Ingcwethi ezibona ngezemithetho yokhetho ezenhlanganiso efana leyeZimbabwe Election Support Network zithi imithetho ithi xa kube lokuphikiswa kwesinqumo somthethwandaba waphansi owe-High Court njengalokhu kungafakwa isicelo sokuphikisa edalela phezulu ele-Supreme Court yonke into kumele ihle ime andubana idalela phezulu seliphe elaso isinqumo. Abenhlanganiso ekumsebenzi wokufundisa uzulu ngamalungelo abantu kwezokhetho eyeZimbabwe Election Advocates Trust bona bathi lokhu okwenziwa ngabezek lohulumende yikwephulwa kwelungelo labantu okungazake kubonakale njalo yikucindezela abantu beZimbabwe. Ukhetho lwakusasa olwama-by elections lwenziwa ukuze kukhethwe amalunga edale ele-National Assembly ethatha izikhundla ezigabeni ezithoba munemunye ezibalisa iMabvukuta Fara, Bhinga North, Lopane East, Cowdery Park, Bulawayo South, Lobengola Magwegwe, Bright Bridge West, Mketa, Nempopoma, Mzilikazi, lamakhansela alishumalane. La nxa abe-CCC besithi konke okwenzakalayo elizweni yisihluku esingakaze senzakale emazweni omhlaba njalo yimisebenzi yabezano PF. Bona ke abezano PF bahlala bekulandula lokho besithi kabalani lokwenzakalayo ngokuxotshiswa kwabe-CCC edalela ePhalamende lakumakhansili kodwa kuyikudonselana kwamandla okukhokhela i-CCC belwisana bona ngokwabo abe-CCC.
Ichi waza waza Friday, my darling. Waza Friday, seven to forgive. Waza waza Friday, my sweetie.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi ogcile kumdumo kamasikandi ozibiza ngokuthi iphothamanzi lakwamathe ephethe idlalade lakhe lakuqala nangu exoxa nontungameli Nkomo owe-Studio 7.
Ngithi ngomthakathi nje ngesitudio setting esifikelela lathi mina ngikhamuka esigodini ngibuya esigodini la ngibuya khona nginokuhlala futhi lapho kubulawayo emculweni ngifike khona ngonyaka odlule last year 2022 ngifike emculweni ngikhipha i-album enesihloko esithi uhlaka kunengoma eziwu-10.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abantu abafisa ukuxhumana nami noma ukuthenga umculo wami usatholakala kimi kuphela. Umculo wami uxhumana nami kunombolo ekhona 0761803166. Ubotha manje uzongithola lapho, ngixhumana nawe sixoxe nje umculo wami uwuthole ngendlela ofisa ukuthola ngayo. Okwamanje ngiseSouth Africa.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli bomculo nje ngibashiya nokuthi siyabonga nje isapoti abasinikeza yona since siqale ukungena emculweni cause kufike nje khona manje. Hhayi, abanye basisapota mpela ngothando. Siyakubonga futhi lokhu sakujabulela nakhona ukuthi akuhlale kunjalo. Nabangakabisazi nawe ugcineni bagcine besazi. Bagcine besazi ngoba baningi nabo abantu abangakabisazi. Njalo ne-Studio 7 siyasicela naso ukuthi singenelele siwudlale nje umculo wethu. Sikhombise abantu ukuthi bakhona abanye abaculi nje bangakithi nabo abasafikayo.
How
Sibonge uNtungameli Nkomo osiphe uhlelo Woza Friday. Sizalithola njalo nihlelo ngeviki ezayo. Ku-Live Talk namhlanje siqhubekela phambili sikhangela amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olwenziwa kusasa kanye lokuthi ibandla le-TCC lithatha amanyathelo bani ukuze lingahlahlekelwa izikhundla lezi njengoba amalunga axotshiswa edale lephalamende esevinjwa ukuncintisa kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.